Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatigadzisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tangodaro tichi tatsvaira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango.
Ava vasherete vana kunja vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachinda nekusangana nemamb eparliament vachida kusangana nevanhu vanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed to government.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindiresi paradza vanoti paramende yezimbabwe yakakumbira kuita musangano nevedare resenate muamerica kuti zvirango zvibviswe. Chirwere checoronavhairasi choramba chichirura pasi rose. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vanelson chamisa vanoti ZANU-PF ndiyo yega iri kuzvikokera mhepo yakatakura mamera murusero panyaya yezvirango zvakatemerwa vakuru vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nekomiti yesenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica yekunyorera tsamba muutungamiri wenyika iyi vadonald trump kuti vawedzere zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemubato rezanu-PF vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vatrump vari kutarisirwa mukutanga kwakurume kuwedzera zvirango izvi, asi ZANU-PF inoti vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu ndivo vari kuzvikoka. Vachamisa vanoti zvose izvi igudzira mukanwa.
Ini ndaneseke iyo ZANU ini yamunongoteerera imunochaepedzera maputikao nzeve nekuteerera mashoko amunongokandirwa mabhomba asina basa. ZANU yati hatiteereri zvinhu zvotaurwa nevanhu vanenge vachida kungotsvaga kuputa. Mashoko akadaro anotaurwa chete nevanhu vanoda kuputa. Nyaya yezvirango inozikana kuti yakakonzerwa nei, yakakokwa nei, zviito zvakakoka, zviito zvakadeedza. Izvo zviito ndizvati ngazviregere kuitwa. Iwo unoti waita woda kunopomera asina kuita, woti ndakaitiswa. Waitiswa unomboitiswa sei? Nani? Sei? Kupi? Ko wakapusa here kuitiswa kudaro? Chii chakamboita kuti zvinhu zvivepo zvakadai zvakashata here? Moda kupomera munhu anenge achingozvifambirawo. Zivai kuti tese pamunomemera mumwe munhu mhosva, zvigumo zvina zvakatendeka imi pachenyu. Saka ivava vari kutaura mashoko iwayo ngavazive kuti vakatendeka chigumo chemdc vari kutaura zvinhu zviviri. Chokutanga, vari kuti ivowo vane zvavakaita zvigumo zvina zvakatendeka kwavari. Chechipiri, vari kuti mdc ndeine masimba kudarika vamwe vese. Saka ndo vane simba rokuita zvinhu nokusaita. Asi kwokusaona kwavo, hongu tine udhamu, hongu tine masawira, hongu tine chiremerera, asi hatishandisi chiremerera ichocho kuti zvishatire nyika. Isu toda kutungamira nyika iyi isina kana chirango, zvokutoti toda kuti patinopinda pasava kana nechirango chimwe chete. So kana pakanza pabvise zvirango, dishi nderedu, dambudziko nderedu kuti zvingabviswa sei.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ndosaka munoziva tichitaura kuti ngatigadzirisei matungamiriri wenyika, ngatigadzirisei nyaya dzeuore, ngatigadzirisei nyaya dzeshanduko mareform, ngatigadzirisei nyaya dzekutungamira zvakanaka good governance, ngatigadzirisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tangodaro tichi tatsvaira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena. Zvikara zvinoda munenge makashata, Pakangoita rini mamuzi kuti mumbai mumo bacteria yato uyawo, mosquito yato uyawo. Saka tiri kuwanirwa mosquito mumba medu nekuti mune rima, mune tsvina irimo. Ngati tsvairei mumba tobvisa zvinhu zvakashata. Zvimwe zvese vari kunze kwenyika chero vakada kuuya vachizviita kutsveta imwe tsvina, tinoona kuti tsvina yauyiswa nokunze.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanup f vakindness paradza ava vanoti vakatokumbira kuita musangano nemutauriri wedare rehouse of representatives muamerica amai nancy pelosi kuti vazeye nyaya dzezvirango idzi
ndakatonyorera tsamba kuna senator Jim Risch who is chairman of the foreign relations committee ndikamunyorera mwedzi mitatu yakura kuti tinoda kuuya ikoko na speaker veparliament advocate Jacob Denda kuti tizokuudzai zviri kuitika muzimbabwe isu separliament kwete kuteera zviri kubva kusocial media kana kune vamwe vanhu vasinei or vasina ruzivo rwakanyanya nekugadzirwa kwemitemo yatiri kuita mwedzi mitatu futi yapfuura ndakasangana nenhume dzaibva kustate department kuti ndizondiona ndikadziudza kuti endai munotaura kuna senator Jim Risch kuti tinoda kumuona titaure semaparliamentarian tese tinzwisisane kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo kwete saka havasati vatipindura kusvika nazvino inyaya yandinokuudzira kuti inyaya yavari kuita yezvino yavari kumboita yekuda kubvisa purezidendi wavo iri kuwanesa asi tinobvunza kuti kana zvapera izvi iyi vachatidenza toenda takatungamirirwa naspika veparliament advocate Jacob Mtenda kuitira kutinoonawo amai Nancy Pelosi ava vanova spika wecongress kuti tinyatonzwisisana kuti tava papi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana vezimbabwe kuti zvifambe zvakanaka
misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini
hatisati kwapera 20 makore apera makumi maviri emakore parliamendi mamps eamerica nemamps ezimbabwe asina kumbosangana asi vanosarudza vanhu vavanoda ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition vemdc asi havati kusangana nemamps ezanupf ava masereke vana kunzi avo vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachisingadi kusangana nemamps eparliament vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed kugovernment isu takati ngatisangane tega tega titaurirane tikuudzei zviri kuitika munyika
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muharare uwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana matatu nemakumi matanhatu kuchina nemunhu mumwe chete afa kuphilippines kutapuriranwa kwechirwere ichi kwave kupa kuti upfumi hwenyika yechina hutange kudzikira zvakanyanya zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vose vari kubva kuchina nedzimwe nyika dzine vanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi mumwe anga achiongororwawo mutambi wenhabvu weHighlanders Prince Dube uyo achangobva kuchina uko aitsvaga chikwata chekutambira kuti tinzwe kuti zimbabwe iri kuita sei kugadzirira nezvechirwere ichi tabata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo
muzimbabwe tamiramira kuitira kuti chirwere chevhairasi ichi chikapinda muno saka chikuru ndechekutodzivirira tese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika pamaairpoti nepamabhodha tese tirikumeka shure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havane here kupisa kwemuviri saka pane mishini iriko inotarisa kuti munhu haasi kupisa muviri here saka ndo zvatiri kugadzirisa izvozvo tatozvigadzirisa zvese zviripo kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsochenenzera
zvinhu zvakamira sei kuvictoria falls kwamuri kushanya uku
taona kuti asi uku kuground bhodha uku pakati pezambia nezimbabwe apa panoda kuti tivabatsire tiwane tivavakire dzimba kana kuti macontaina kuti munochekerwa vanhu matemperature kuti kana wakazowana pane munhu anenge ane temperature yakakwira muviri uchipisa vanokwanisa kumuisa imomo quarantine asati aendeswa kuchipatara. Saka ndo patiri.
Saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumoko, zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei?
Ehe, kune maambulensi naana chiremba. Panotofanira kunge pana chiremba kuti kana pabatwa munhu ari kupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei, ona kuti anokodzera kuti aende, anobva aendeswa kupi? Kuchipatara. Kuchipatara ndokuonoitwa chii? Isolation. Apa pamaairport iquarantine, wobva ipopo akuendeswa kuisolation. Anika kekuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins ndozvatakati vanoenda ikoko. Bulawayo tine Thornbrug hospital ikovid nedzimwewo nzvimbo dzakadaro.
Tingati gadziriro yeZimbabwe yasvika padanho repamusorosoro.
Zimbabwe yamira-mira kuitira kuti tisawana chirwere checoronavirus. Vamira-mira vanhu vedu vese vadzidziswa kuti zvinoitwa sei, mishonga yacho inonzi inobatsira. Taiwana taiunganidzawo vashandi vedu vese vapamabhodha vadzidziswa. Chikwata chedu chinoona kuti kana kwaita zvinhu zvakaipa maemergency chabatana chiri kutaura uye tafara zvikuru tichiona kuti mamwe makambani mahombe muno muZimbabwe amira-mira kuti atibatsire kuti tsvangira mishina imwe inodiwa kumabhodha. Atoda kuti mabhodha ese tigadzirise zviri kugadziriswa, iye zvino vari kushanda vachitarisa kuona kuti hapana vanopinda. Atoda kuti tivabatsire kuti panyatso kusimba mabhodha epasi ari mabhodha endege. Aiwa, uko tinenge takamira zvakanyanya kunaka.
Gurukota runoona nezveutano Dr. Obidai Moyo vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepanhau repaindaneti reZim Online rine nyaya yekuti vanhu makumi maviri vakafa kuTanzania apo vainamata vari munhandare yenhabvu mudhorobha reMoshi pedyo negomo reMount Kilimanjaro. Vanhu ava vainge vaenda kunoshumirwa naPastor Boniface Mwamposa, avo vanozviti vane simba rekuti vanhu vawane upfumi uye pakuda kunotora mafuta ainzi ane dzodzo ndipo pakatsikirirana vanhu vachibva vafa. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti vanhu zviuru gumi nezvishanu vekunyatsime kuchitungwiza vanzi nekomisheni yaiongorora nyaya dzeminda kuchitungwiza vapiwe magwaro ekuti ndivo varidzi venzvimbo dzakavakirwa dzimba. Izvi zvinotevera kubuda kweongororo yemashandisirwo enzvimbo dzekuvakira dzimba inoratidza kuti vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vaitengesera vanhu vakawanda nzvimbo imwe chete yekuvakira imba. Komisheni iyi inoti vanhu vaitengesa nzvimbo idzi vanofanira kusungwa. Vanhu ava vari paBremer Farm neLot 2 of Longlands Farm. Topedzira nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle rinoti makambani mazana maviri nemakumi matatu nerimwe chete anonzi ati ari kuda kuratidzira pamusika wekutengeserana weZITF muBulawayo. ZITF inoitwa kamwe chete pagore kubva musi wa21 kusvika 25 kubvumbi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Asi tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
anoitwa Katiyo ndiri pano pamutata ndinoda hangu kupa pfungwa dzangu pamusoro pemapresident edu anana mutene nana vice wawo anachiwengwa nana Munangagwa varume ava vanondishamisa chaizvo kutaura chokwadi mabatiro anoita one nemanzwa anotaura hazvienderani ndiri pamashoko achiwengwa akataura nokuti dzidzo hakusi kupasa chete asi kuti kudzidza kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka uchiita sei zvimwe zvakadaro ndinoona ndinoapokana nawo mashoko iwayo because mabatiro avanoita vanhu nematongero avari kuita nyika ingaende kupi nemunhu asina kudzidza munhu asina chaanoziva munhu asingatauri kana chirungu zvacho ndo saka muri kuona muzimbabwe zvinhu zviri kunetsa seizvozvizvi nekuti Zano PF haitungamire vanhu asi kuti inotonga vanhu iye zvinoizvi nyika yadown yapasi chaipo chaipo tinotovademba mugabe kuti vakanga vatori nani panoita tiri kuona iko zvinoizvi nekuti iko zvinoizvi mvura hakuna zvirwere maticha hakuna madhokota hakuna vanhu havasi kutambira magesi hakuna zvese zvaashutdown muzimbabwe saka chiri nani ndechipi ichocho ndatenda
ini rasta ndiri kuzimbabwe ndinotini inovachamisa vakutamba nenguva chaizvo vanodirei zvekuswera vachitenderera pazvinhu zvavanozoti hazvishandi varuregererei kungoti tiite zvekuvhota kunyange pamafoni chaipo chake anzuti ndo vakauya netekinoroji ndo vakauya neindaneti nekuti zvinhu zviite zvakanaka mafoni isati kufonezana sai vakauya navachamisa vari kuict nguvai saka varegererei kungoti tingovhota pamafoni maservice provider okontrola ndiwo mavhoti registration yongoitwa sekungorejista kwatinoita mazesi tiri pamafoni basa referewa kumaservice provider other than kukwazek basa vachitengerwa mota dzinodhura pachibudiswa mari yakawanda chinziri kuenda kuzek ethend of the day takuchema nekuti variga vazoita sei ko varoregererei kungoti tingoita zvepafoni and pafoni pakanakira kuti hapana munhu anonzi arovha kubasa achienda unovhota zvinhu zvingori simple aivanga vari vamwe vafunga walomumafungiro angu vanyatsovatora vacherechedza otherwise tingangobudawo nechimwe chinhu chitore nano pane kuswera tichikakavadzana nevakuru ava tichiita zvimwe zvese kana as long as tichipinda mubharota handione pane chinobuda
makadi studio 7 inii ndinoitwa stembeni kundani ndiri kusouth africa kuchobek munozviona zve vanhu vezanup f vakapata kungwara chaiko chaiko hapana kana totaura hanzi vanhu vemdc vanotaurisa kana vanhu mapurisa achirambidza kutsvairwa chamisa ana kunogara pachigaro chamunangagwa but ari kuitira kutsvaira nzvimbo chete kwete kuti ari kunogara muparliamendi kurambidza kutsvaira mapurisa ezanup f munozveko imapurisa ezanup f iwo muriwo namapotatos ndozvamuri kugwinyirira muchirambidza vanhu vanoda havo kutsvaira kuchenesa nyika nzvimbo kuti ichene
makadini zvenyu apo pastudio 7 varume ndiri kukumbiravo ndarwadziwa noupenyu kuti dai vanhu vanoita nezvematongerwo enyika mapolitical parties aika varume dai vanhu vavagara pasi vawirirana because matamburiro atiri kuita anorwadza kunyange zvikanzi unorarama uri musouth africa machona munodorwadza kugara zvakanyanyisa kudarika kumusha because one unogara wangobatira hura mumaoko hausi sefi mumba maunogara ndomaunovata ndomaunogezera zvakawanda mumba imomo muchi one room upenyu hwatiri kurarama hwakaoma varume ndiri kukumbirawo kuti dei varume ava vanga vatigonera kutipa kuti vadombogarawo pasi vataurira vawirirane because tiri kusafa nekuda kwamapolitical parties nyika yedu haina kuomerwa but avo vanoita nezvezanu nana mdc nezvechinyi zvongazvikanzelewo ndo zvinhu zviri kutiuraya nenhamo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume akapfurwa akafa kuLondon nezuro mushure mekunge abaya vanhu vakawanda nebanga. Mapurisa emulandan anoti vanhu vaviri vakakuvara muchiitiko ichi mushure mekukuvadzwa nebanga iri. Meya weguta reLondon vaSadiq Khan vakanyora mashoko paTwitter vachiti vanopfurikidza mwero avafe vakaonza ruvengo muvanhu zvekuti vazoguma varwisana. Gurukota rinoona nezvekurima muSomalia vaSahid Hussein Lid vari kuyambira kuti munyika iyi munogona kuita nzara mushure mekunge nyika iyi yasangana nedambudziko rehwiza dziri kudya zvirimwa. Somalia yagara yakatarisanawo nenzara sezvo vanhu mamiriyoni matatu vasina chekudya. Dzimwe nhengo dzedare reSenate kudivi remaRepublicans dzinoti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato ravo remaRepublicans vakakanganisa nekuda kukumbira Ukraine kuti iferefete vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzegore rino. Nhengo mbiri dzemaRepublicans dzinoti edare reSenate. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvemutambo weNFL kana kuti National Football League wechi Chiefs kuMiami, Florida. Kansas Chiefs yakunda San Francisco 31-20. Mukuziya nezvemutambo uyu tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaPromise Sunday.
Aiwa, Super Bowl unenge wabuda zvakanaka. Wafadza zvikuru kwazvo Kansas inenge yagona basi.
Ndo yama muchitarisira kuti inokunda here?
Ya, ndo yana muchitarisirawo kuti inokunda yabva yanazoitawo mutambo wakanaka.
Asi tichitarisawo iwo mutambo uyu ndo mutambo unenge wakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda vemuAmerica nevari kune dzimwe nyika. Chii chinopa kuti vanhu vanyanyo farire mutambo uyu semaonerenyu?
I think mutambo uyu ndo mutambo wakadevelopa nemuno muAmerica kunyanya. Unoona kuti mutambo wavo uyu ndo football yavo. Madiro atinoitawo soka kunzvimbo dzedu kwatakakurira kuna naAfrica kuno kuwo mutambo wavakaita mukuru ndiwo wefootball. America waone kudominika kwainoita paworld stage. Mitambo yavo yavanofarira iyi vakakwanisa kuita commercialize kudhara chaizvo. Dzimwe nyika sati dzaita commercialize masports. Saka I think ndosaka tichimuona une mukurumbira zvakanyanya iyo football yavo, even National Basketball Association yavo. Masports yavo vanokwanisa kuvamaketa zvakasimba.
Kazhinji rinenge riri zuva rekutandara nemhuri kana kuti neshamwari, imi manga muchiita sei kuona mutambo?
Aiwa, tanga tirivo kumba kweshamwari dzedu dzatinopinda nadzo makereki. Saka tatounganawo tiri mhuri dzinokwana kuita zvishanu tiine vana vedu tichiona tichigocha tichifara tiri pamwe chete.
Kazhinji vamwe vanotarisira zvinenge zvichitengeswa kana kuti maadverts uye kuti ndevapi vaimbi kana kuti muimbi anoridza vakomana pavanomboenda kunodya maranjis kana kuti half time. Nhasi panga paina J-Lo na Shakira, mazvionawo sei?
Vatifadza zvikuru kwazvo. Tanyanyofara nekuti Shakira anofunga munozviziva kubvira paworld cup yekusouth Africa paya paakaimba song main theme yesoka world cup yekusouth Africa iyaya. Akabva anatsokwanisa kubatawo beat racho. I think beat redu rekuAfrica rakambanakidza zvokuti nhasi vatambawo song. I think manzwira andaita inenge song yapepekale yajera jerande iyaya. Vatambawo beat rakarerekera ikoko, zvinova zvinhu zvinotifadzawo zvikuru kwazvo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina kwakare. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Shintoman uyo ane kambo katsva kari kunetsa kanonzi Gusheshe.
Si tinokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa, munofara here kwamuri kukurumire kwamakungo?
Aiwa, kuno tinofara yedu chando chete.
Aiwa, kuno tembopiswa totonhoka, piswa totonhoka, chitojaira.
Shinzo, tombotarisa kambo kawakabura kanonzi Gushesha aka uchimba na Novi Keys.
Yes.
Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Wazi sound yacho iri different, zvasiyana nezvavaigara achinzwa. Saka tiringoti matambiro avo kuzviti zvirovaridza chena ende zvaane rimwe level rekuti zvakutambirwa Africa kana neikoko kwamuri ndofunga mazvinzwa. Saka zvaane kamuka level zvasiyana nekanga nako.
Itarisa iko kambo aka kanonzi Gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
Iyi motokari?
Da, mota ya Gusheshe BMW. Bari manje apa Gusheshe manje takarishandisa sezvemusikana.
Ndopari kubva nigiri yacho kuti ibango chairi.
Aiwa, ibango Gusheshe hariperere kumhanya. Gusheshe unongosheshe ega zvidzoka nogo zvidzoka zvipinda nemukati kuda nekuseri.
Yeah. Saka tiri kuona kuti rwendo runo makaimba imi na Novi Keys ndiani uyu?
Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva pa DRC apa?
Anobva DRC but amai vake vanobva kuTanzania. Saka is DRC from Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Kubatana na ngirinzi nemukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwana yese yandakambona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzoman. Zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawandisa bhoza pamuchasa kuti ndichabudisa mavideo zvakawanda nemasingles zvakawanda but album ndichiri kutoronga kuti ndodii. But ndokwanisa kuzokudza zvafamba kuti ndichaita sei, ndoita album here kana but now masingles ari kungobuda zvishitoenda.
Pane imwe iri kuuya here mazuva anoteera kana mwedzi uri kuteerwa?
Pane masongs akawanda zvekuti but asandasileka kuti ndeitiri kuya because inini ndiringoita mavideos ende ndozongosimeni but now ine song yangu featuring Gasporia yandokuda kuti ndirilise nawa but I think it's on silent time.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman angari parunare muHarare. Mangwana tinenge tine hurukuro nemuimbi Greatman anikambo kari kunetsawo kanonzi kuita kwamwari kakaimba na Matthias Mere. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango. ZANU-PF yotsvaga kuita musangano nenhengo dzedare reparamende muAmerica nenyaya dzezvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.